Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 14 2017.
Makateerera kune pfenyuro yeStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino zvino yebiometric voter registration chinoparurwa zviri pamutemo muHarare nemutungamiri wenyika Robert Mugabe.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kusafara kwarinoti humondi unowanzoitwa nemapurisa, kunyange hazvo mapurisa ari kuti kuratidzira uku hakusi pamutemo.
Nyanzvi dzozeya nezvemuchuchisi wenyika mutsva vaRay Gobba, avo vakadomwa navamugabe kuti vatore basa rakasiyiwa navaJohannes Tomana.
Munyaya huru yezvematongerwo enyika nhasi tiri kutarisa kusajeka kwakaita urongwa webiometric voter registration uhwo hwaparurwa muHarare nhasi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Chirongwa chekunyoresa mazita evavhoti pachishandiswa mishina yechizvino zvino kana kuti biometric voter registration kuitira kuti vanhu vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya kwaparurwa nhasi muHarare pasi rose richiona. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nevatedzeri vemutungamiri wenyika vaPelege Zilampoko nemudzimai wavo uye mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemudzimai wavo ndivo vatanga kunyoresa kuState House. Chirongwa ichi chazonoparurwawo zvakare kuHarare International Conference Center uko kwanga kwakazara veruzhinji. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Chirongwa ichi chatanga kuparurwa kuState House nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vati vaparura chirongwa ichi vachitevedzera bumbiro remutemo yenyika.
On the advice of the Zimbabwe Electoral Commission.
Mushure yambiro yeZimbabwe Electoral Commission, ndiri kuparura nhasi sezuva rekutanga rebiometric voter registration. ZEC yakumbira kuti ini nemhuri yangu tinyorese nhasi senzira yekuparura chirongwa ichi. Sehurumende tinotungamirirwa nebumbiro remutemo wenyika neZEC kuti sarudzo dzofambiswa sei. Bumbiro rinopa masimba kuhurumende ekuti ibatsire pakuitwa kwesarudzo kuburikidza nekutsvaga mari nezvinodiwa nekuona kuti sangano reZEC rakasununguka uye kuti rinoita zvejekerere uye riine chiremera.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission ZEC amai Rita Makarau vati sangano ravo ragadzirira zvakakwana kuti vanhu vanyorese senzira yekuti vaombe gwaro revavhoti idzva. Vatiwo mishina yavanayo ndiyo ichasanoshandiswa, vakamirira imwe ichauya. Amai Makarau vati chirongwa ichi chichatanga nemuvhuro mumatunhu makumi matanhatu nematatu.
Chirongwa chaparurwa nhasi naPresident mutungamiriri wenyika ndechekuti tichitangisa kunyoresa vavhoti patsva. Yatoti biometric voter registration yaparurwa nhasi. Tine gadziriro yakakwana zvachose. Tinotarisa kuregista vanhu vanosvika ivo 7 million patinopedza chirongwa chedu.
Amai Makarau vatiwo kupiwa pachena kwezvitupa nemagwaro ekuzvarwa pamwe nekupiwa magwaro kune avo vane zvitupa zvakanzi alien kuchabatsira veruzhinji kuti vakwanise kunyoresa pasina mubhadharo. Izvo zvichaitwa kwemwedzi mitatu chete.
Kupiwa zvitupa mahara zvichabatsira vanhu vakawanda vanga vachichema kuti tiri kushaiswa mukana kana tiri kutadza kutora zvitupa. Saka tinoivimba kuti munhu wese apiwa mukana iwo kuti achitora chitupa. Vobva vabva kunotora chitupa vobva vauya kwatiri vonyoresa sevavhoti.
Asi mapato anopikisa ratidza kunyunyuta zvikuru nekutangwa kwegwaro rekuvhota seki yacho isina zvakakwana. Amai Makarao vaudza vanhu pavaparura chirongwa ichi kuHarare International Conference Center uko kwanga kwakokwa vemapato anopikisa vedzisvondo nevamwewo kuti vane mishina mazana mana yekunyoresa vavhoti iko kuchidiwa mishina zviuru zvitatu nemazana mana. Vatiwa vasati vava nedura rekuchengetera zvinenge zviri mugwaro revavhoti kana kuti servers. Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vati kuparurwa kwechirongwa ichi zvinhu zvisina kukwana imbiro mviro dzekuda kubirira pasarudzo.
Isusu tiri kuona kuti kudzvinyidzira vana veZimbabwe, kubiridzira vana muZimbabwe zvemhando yepamusorosoro. VaMugabe vakati iwo voter registration iri kutanga nhasi, asi chatinoziva tese ndechokuti munyika munomu hamuna voter registration iri kuitika nezvikonzero zvakawa.
VaMonzora vatiwo vari kushamiswa kuti sei mapato anopikisa asina kukokwa kwaparurwa chirongwa ichi navaMugabe kuState House.
Isu sebato reMDC hatina kunge takokwa kuState House navaMugabe nehurumende yavo. Handizive kuti sei vasina kutikoka. Isu bato redu rinomirirwa na former prime minister wenyika ino Dr. Morgan Tsvangirai. Kune mamwe mapatowo zvakare ematongerwo enyika atinofunga kuti akakosha munyika muno haana kunge adeedzwa.
Mukuru wesangano rakazvimirira reElectoral Resource Center vatawanda Chimini vatiwo kunyange hazvo chirongwa ichi chaparurwa vanga vaine tarisiro yekuti zvinhu zvese zvinodiwa zvinge zvavapo.
Shuviro yedu ndeyekuti pese panoparurwa chirongwa ngapaparurwe chirongwa ichocho urongwa hwacho hwese hwabuditswa pachena. Saka hatinyanyokurudziri kuti vanhu ngavamhanyire kunoparura chirongwa vasati vanyatsogadzirisa zvakakwana.
Amai Makarao vati panopera chirongwa ichi musi wa15 ndira 2018 vanhu vachaenderera mberi nekunyoresa asi vanenge vononyoresa kumahofisi akasiyana-siyana eZEC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mapurisa emuHarare arambidza nhengo dzesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mvumo yekuungana muHarare nemugovera kuti dzicherechedze zuva rekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa rePolice Brutality Day. Mutsamba yatambirwa neZCTU, mapurisa anonzi azivisa sangano iri kuti urongwa hwaro haunei nenyaya dzevashandi nekudaro sangano iri rinofanirwa kutevedzera zvikamu 23 ne25 zvemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vachaenderera mberi nekucherechedza zuva iri kuburikidza nekutsvaira pacharge office uye kuungana pamahofisi avo zvisinei nemhinduro yavawana kubva kumapurisa. Vamwe vanoti vakatanga kucherechedza zuva rekushungurudzwa kwevanhu nemapurisa iri mushure mekusungwa, kurohwa pamwe nekutochwa kwenhengo dzeZCTU dzaidarika zana muna 2006 dzakanga dzaratidzira dzichinyunyuta nekuparara kweupfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwoyo pamusoro penyaya iyi.
Gore rino tange tine urongwa hwokuungana kutouch office kuHarare, tozokwanisa kumacha tichiuya kumaofices edu patinozopedza urongwa hwacho. Patazivisa mapurisa kuti ndihwo urongwa huripo, mapurisa vari kuti havasi kutitendera kuti tiite urongwa hwakadaro.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuenderera mberi imi mamuchimbozviita makoresa?
Pamagwaro aripo vari kuti zvatiri kuita hazvinei nevasa revashandi. Tizvizive kuti vari kuzowana kupi nenyaya yekuti isisi tiri kugunun'una nemabatirwo akaitwa nyaya yedu nemapurisa. Pachirungu tinoti ipolisi brutality. Vari kuti hazvinei nevashandi. Saka kana tine urongwa hwakadaro tinofanira kutevedzera POSA. tichikumbira mvumo. Saka vati kuti tendera kuti tikwanise kuita urongwa hwedu.
Saka zvakureva here kuti hamuchaenderera mberi neurongwa uhu?
Urongwa huri kuenderera pamberi musoro mugovero. Tiri kukurukura nemagweta edu kuti tione kuti tingabatsirikana sei kuti urongwa usakanganisike. Urongwa iyo zvino tiri kuendera pamberi nekugadzirira kuti tiite urongwa hwetu musoro mugovera.
Izvi hazvisi kupinza matambudziko here nemapurisa mukaenderera mberi imarambidzwa?
Takagara tichingonetsana nemapurisa nekuti hatisi kutenderana nezvavanenge vachitaura kana zviri kunze kwemurau. Tiri maZimbabwens anoziva mutemo, hatisi kuona kuti pane zvatakakanganisa. Saka murongwa uri kuendera pamberi uchitaura nemagweta yedu tione kuti neipi nzira yatinokwanisa kuita urongwa hwedu sina kuvhiringisana kana kusina kuvadzwana, asi urongwa uri kuendera pamberi musoro mugovero.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunhare muHarare nestudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto yeAmerica anoti auraya varwi vechikwata cheAl-Shabaab vatanhatu mukurwisa kwaita chikwata ichi chamhembe kweSomalia, kanoveke China America ichirova chikwata ichi.
Mumiriri weAmerica kuCambodia apindura zvakasimba kuzvi kupomerwa zvakasimudzwa nemutungamiri wehurumende vaHansen zvekuti America iri kuedza kubvisa hurumende yavo nechisimba, achiti zvipomerwa izvi manyepo uye hazvina nematuro ose.
Ofisi yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro nanhasi yanga ichimboramba kutambira mapepa kubva kuzvikonzi zvedare panyaya yakakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai, richiti mutungamiri wenyika ari kutyora mutemo wekutara mazuva ekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inyorese vanhu kuvhota iyo isina kugadzirira zvakakwana.
Vane ruzivo nezviri kuitika muhurumende vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo sachigaro weZEC amai Rita Makarau vainge vari ivo vakanyora tsamba vachizivisa vaMugabe nezvekukosha kwekutara mazuva ekuvhota sezviri mumutemo wesarudzo, vaMugabe vakazongotara mazuva aya vasina kunzwa kubva kuZEC kuti inenge yagadzirira rini, sezvo michina yekunyoresa vanhu kuvhota inosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu isati yapinda munyika. Imwe nyaya iri kugunununwa nevanopikisa ndeyekuti kunyange hazvo gurukota rinoona nezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo vakati vanhu vapiwe zvitupa pachena kwemazuva makumi mapfumbamwe, hofisi yamabharani mukuru wehurumende vatobayiwa mudede inonzi haisi kutevedzera kurudziro iyi. Vanhuwo zvavo munyika vari kutaura neStudio 7 vanotiwo nyaya yekunyoresa kuvhota haina kunyatsojeka. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana uye munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Tatanga nekubvunza vaMonzora kuti nyaya yavanga vaendesa kumatare yasvika papi.
Nyaya iyi yaiswa mumaoko maJustice Foroma weHigh Court. Saka takamirira kuti vatipe nguva. Chanonotsa nyaya iyi ndechekuti wekuma offices kwaMugabe vanga vachiramba kugashira mapepa vachiti iwo mapepa anofanira kupiwa vaMugabe iwo pachavo. Saka pazogadziriswa ipapo vakazopiwa matsamba mapepa iwayo. Saka takamirira kuti any time from now tinenge tichidaidzwa kudare iroro.
VaMangwana, toya kwamuri, munoti kudii nezviri kutaurwa navaMonzora izvi?
Ina ndichomboone dambudziko rezvanotaurwa navaMonzora, to be honest. I think vaecta very well within their legal rights. Yokuti kana paitwa zvinhu zvavanofunga kuti zvakati cheyame mamirira akaita mamutemo wedu nebumbiro remutemo mukuru hazvisi kumira zvakadaro. Vanoenda, tinoenda kuna mutongi Gava.
Todzoka kwamuri vamonzora, vamwe vari kuti maenda kumatare muchiti hamusi kufara nezviri kuitika, asi vanhu vemudc vangava variko kuhicc uko vachinyoresa kuvhota, zvinenge zvichifamba sei?
Ini pachangu ndanga ndiriko. Chataendera isu seMDC takadaidzwa kuti tinoona lonji yacho, ndokubva taenda, nokuti isu hatina kuti hatichataura nezeki, hatina kuti isu hatisi kuda kuregister. Asi chaitika kuSheraton ndechekuti vashoma vanhu vauya kuSheraton vanzi kana muine mapepa enyu chitoregister ipapo ipapo. Zvanga zvakanaka kuti tiregistere ipapo tichitesta system yacho, taona kuti munhu umwe neumwe angachitora 30 minutes kuregister. Zvinoreva kuti kana tichida kuregister vanhu 7,500,000 vakataurwa vaya vaya, richava dambudziko hombe chaizvo izvo. Kati tiri kupokana nezvakataurwa navamugabe kuti voter registration inotanga nhasi, nokuti voter registration chaiyo yemunhu wese muZimbabwe muno inotanga muna October, mataka takabvumirana. Saka pari zvino wengu pane vashoma vanosvika 80 waregister muHarare muno, asi kutaura kwatiri kuita uku ndoenda kusha kwavamangwana kwachivi uko, vanhu vari kwadavira iko zvine zvavasi kuziva kuti vanoregistera kupi.
Vamangwana, todzoka kwamuri. Tichitaura namai maKarau, vanga vachitivo nhasi musi wa14 Gunyana kusvika musi wa15 ndira gore rinouya, ingori nguva yatarwa chete yekuti vakwanise kunge vane gwaro idzva, vachiti ivo vanopikisa nemamasangano akazvimirira ndo vanga vachiti panofanira kuitwa proclamation iyoyo, ndosaka vaita izvozvi.
Kufunga kwangu ndofunga kuti zeki yaifanira kuti chinjei maikusukita zvinhu nekamukanayo zvakati tsaukei michana. Ndakaverenga mashoko amai maKarau. Kana vachiti proclamation, which is basically legally binding, vaita proclamation vozoti asi tichazoita outside the proclamation tozoita star register until 12 days after the nomination court. Asi isu tina madeta atarwa, saka takavatarirei madeta iwayo. Kana mazuva ana atiri kuita iri pilot, kana vachirana pilot program yokuti vaone kuti zvinofamba sei, voti okay, takuda kumboita pilot program, takuda kuregister 100,000 people and see kuti system yedu iri kushanda here. I think that's all permissible pamunenge muchitirana a new project. But kurola zvinhu musiri redi sometimes zvinoitisa unnecessary suspicion. Handifunga kuti pane chakaipa chavari kuita vanhu vezeki. Asi tinoziva kuti mapato anopikisana nehurumende or nezanupf, mapato ane yatinoti paranoia, vanohla zvikuru nekuti hatidi vanhu vanoti vaziva ndokuzisa kudliwa kwavachaita vanhu ava, vozoti kwanzi takabirigwa.
Vamonzora, anzi munoita muchikuchiku kana sarudzo dzasvika pedyo kudai?
Hatisi kupikisa nokuti tinotya, tiri kupikisa nokuti zvinhu zvaitwa navamugabe zviri wrong. Sekutaura kwavaita zvinodiwa kunge zviripo zvacho hazvipo.
Vamangwana, peta chirongwa chedu.
Hapana chakatomboipa pane zvavari kutaura apa. Dambudziko haro ratinongoziva nderekuti opposition inoti haifaniri kuruzeka ngoruza chete zvavabirigwa.
Avo vanga vari vaNick Mangwana, sachigaro weZANUPF kuBritain, vanga vari parunare kuBritain kwakare. Manzwawo zvakare kubva kuna vaDouglas Monzora, vanova munyori mukuru webato reMDCT, vanga vari parunare muHarare.
Vatsigiri veZANUPF vekumasvingo vanotsigira chikwata chinonzi chiri kuda kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vachitora matomu chetimu Lacoste vanoti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa mukuru wavo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri ava vanoti kunyadziswa nekutukwa kwakaita vamunangagwa pamwe nedunhu ravo naamai Grace Mugabe kubhindura masvondo apfuura kunovarwadza uye kuchaita kuti vatambire bhora musango pasarudzo dzegore rinouya. Vachitaura nestudio 7 vazhinji vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vachiti hakuna chikwata chinonzi G40 chikwata chinorwisana netimu Lacoste, vanofunga kuti amai nevamwe vavo vari kuda kutora masimba ose munyika uye kuti vabvise vamunangagwa pamakwikwi ekuzotsiva vamugabe kana vasiya chigaro. Valamik Chimbunde avo vanotsigira Lacoste vanoti havasi kuzoziya mukuru wavo achishungurudzwa nekudaro vachasangana neG40 pasarudzo gore rinouya vachiti ndivo vane chaunga.
zviri kuitwa nemukadzi wemukuru wenyika isu hatina kufara nazvo, nokuti kushora mukuru wedu isu pakazara vanhu pachaonga kumuita sechanana hatina kufara nazvo. Ende vari kutotaura kuti isu vemasvingo tatopanduka. Hatina kupanduka, asi kuti tinotsigirawo vamunangagwa savice president vedu, uyezve tinovada semukaranga. Asi tinoona kuti vatovabudisa pachinzvimbo chavo cheuvice president, mataurikira azvakaita nemaonero atakaita. Zvino isu kuno kumasvingo tisu tine vanhu kugrassroots zvavo zvokuda kufiudha mavanhu vavo echifoti hakuna. Havahwini, inenge ichingovabhora musango. Tingatosapota imwe pati kunji kupakusapota ivo vavo vechifoti.
Mumwe mutsigiri wavamunangagwa, Muzvare Sekesai Homba, anoti kudzutsumwa kuri kuitwa mumasvingo nenyaya iyi kuchaita kuti mutungamiri wemunyika vamugabe vashaye rutsigiro rwavo.
Isu semadzimai emasvingo, zviri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe hazvina kunaka, nekuti vari kuda kutodhivhaidha isu vanhu vekumasvingo. Zvimwe futi zvavakaita vice president vamunangagwa hazvina kutonaka. Izvi zvavari kuita izvi zvichatoita kuti vashaise murume wavo pamavhotsi ari kuteera emuna 2018.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzakaita sava ushe murinde vanoti kugumbutswa kwakaitwa vatsigiri vamunangagwa kuchaita kuti ZANU-PF isare isina kusimba uye itorere zvigaro pasarudzo dzegore rinouya.
Semaonero atiri kuzviita mamiriro azvakaita neinfighting iri kuita pazanudio, maonero atiriita yatova wiki, matukirirwa avari kuitwa nokunyatsiswa pari kuita pazere vanhu, kureva kuti even munhu anga asingavasapoti avakuvasapota, but in the event yekuti vapinda maelection akaramba akatsikirirwa saizvozvo, vanhu vese vachangoenda either kuopposition or kutorega kuvhota kwacho.
Dzimwe nyanzvi dzinoti ZANU-PF ikaramba ikadai ichatadza kutsvaira zvigaro zvose zvemuparamende 26 sezvayakaita musarudzo dzemuna 2013. Vamurinde vati izvi zvinogona kushandira zvakanaka divi nemapato anopikisa, sezvo ZANU-PF isina kubatana sezvanga yakaita muna 2013. Mukuru wechidiki muZANU-PF masvingo vanobve ndavarombe avo vanonzi ndeve team Lacoste varamba kutipa pfungwa dzavo nezvenyaya iyi vachiti inovapisa zvigumwe. Asi mumwe kanzura womasvingo anofungidzirwa kuti ndewe G40 vagesho mundondo vanoti zviri kutaurwa nevamwe vavo hazvina mature uye hazviiti kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo gore rinouya.
Haana ndioniso kuti pane problem iripo pamusoro pezvingafungwa navanhu, nokuti tine mutungamiriri wakangwara, tine mutungamiriri une chiono, tine mutungamiriri unoziva Comrade Raji Mugabe. Kubva sure uko vakaprova kuti zvinhu zvinomuka nezvingaitika nezvingataugwa navanhu hazvina bearing hazvinoita kupati.
Vamugabe vakatodoma komiti yehuru yemuZANU-PF ichange ichitungamira sarudzo. Komiti iyi ine vanhu vashanu vanoti munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaIgnatius Chombo, munyori wezvemutemo vaPatrick Chinamasa, murongi wemusangano vaSevia Kasukuwere, munyori wevechidiki vakudzai Chipanga, pamwe nevemunyori wemadzimai amai Grace Mugabe. Pavashanu ava vachinamasa chete ndivo munhu asinganyatsozikamwe kuti akamira papi, kunyange hazvo vamwe vachiti akarerekera kutimu Lacoste, vamwe vose vana vanozivikanwa kuti ndeve G40. Vatsigiri vetimu Lacoste vanoti G40 inoda kubvisa vamunangagwa kuitira kuti pasarudzo dzegore rinouya vaise vanhu vavo vachakwikwidza nemamwe mapato pazvigaro dzeparamende nekanzuru. Asi vanoti izvi zvikaitika havatozovhotera vanhu vanenge vaiswa pamwe chete navamugabe vacho, izvo zvichaita kuti vakundwe zvine mutsindo kudarika zvavakamboitwa muna 2008. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro vakasarudza vaRay Goba kuti vave muchuchisi wenyika. VaGoba ndivo vange vakafanobata chinzvimbo ichi kubva gore rapera, apo vaJohannes Tomana vakabviswa pachinzvimbo ichi vachipomerwa mhosva dzeuori. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vaziva vaGoba kwemakore akawanda uye vanofunga kuti vanokodzera kuita basa iri, kunyange hazvo paine nyaya dzisina kunaka pamazuva avange vachishanda vari kuNamibia. VaGutu vaudza Tananuka Wandi weStudio 7 kuti vaGoba vanofanira kupiwa nguva yekuratidza vanhu kuti basa iri vanogona kuriita vasina kuvakarerekera.
Igweta ratinoziva kwa makore sesuo izo mbamu chiri makweta kudai ndoda kutawara o ndichiti iwa gola munu andinoziva kwa makore anokura makumi matatu soko waziva kwa andina ita zangu munu anoziva bakarake ugweta chingango hapo chino tumetei reche kutiba kambe ita avo dambu tiko kwa wakanga wachishanda wari kuna Namibia hapo waka batu wane mosha ino mchurungu mosha ye defeating the cause of justice ngatimbova panguva pachasvika nguva yavachadhila nenyaya dzakakora dzinenge dzina vasungwa vakuru
munoona semunhu ane tsitsi nenyaya dzekodzero dzevanhu here
ndinovaziva segota asi handinyanyi kuvaziva hangu panyaya dzetingangotiwa muchirungu human rights activism vagova munhu akashanda basa rokuchuchusa kwemakore akawanda muno muZimbabwe asi kuti nditi ndakambo havo mbiri yavo pane nyaya dzehuman rights activism kana zvimwe zviya zvokuti kudefenda nyaya dzehuman rights kana kumiririra vaya vanhu vanenge vachiti vashungurudzwa ivo pamahuman rights avo hatiri kureva nhema handisati ndambozviwa ndongovaziva somuchuchusi handivazivi sahuman rights defender kana kuti sahuman rights
pane zvamunoziva izvozvo munoonavo sokuti vangakwanisa kuita basa ravo zvakanaka vasina kwavakarerekera here
unoona tanonoka manje manje tinenge tawana kuvajaja nokuti kune mhosva dzakawanda dzevakuru vakuru mamwe mapoliticians zvakaita sezana Jonathan Moyo ipapo ndotwe tichada kuona kuti vagova basa iri vanoribata sei
avo vanga vari vaObed Kutu vanotaura vakamirira bato reMDC vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7
tanonoka abatawo mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume avanoti vamugabe vakasarudza munhu asingakodzeri kupiwa basa iri vangaruvhume vanoti vagova munhu weZANU-PF naizvozvo muti wemumengo haufe wakadonhedza maranjisi vangaruvhume vaudza tanonoka hwande westudio 7 kuti vagova havakodzeri kuva muchuchisi sezvo vari munhu anozivikanwa nekuparadza mhosva
vaisu tinoti varei goba munhu wezanu unozivikanwa ende zviri parekodi uyezve vanozivikanwa nekusapota G40 ya Grace Mugabe iyi saka isu tinototi hapatorina zvachose zvavaita chinzvimbo ichocho chaka prosecutor general chinode munhu ari neutral asina kwaakatirerekera but apa tinonyatsoona kuti vamugabe vanyatsoise munhu anozivikanwa kwaakarerekera saka izvozvo hazvina zvashandura abatikana zvikuru disappointed neappointment iyoyo navamugabe
munoona semunhu ane tsitsi kana hanya nekodzero dzevanhu here
the fact yekuti vari affiliated to a faction iri kuita rip apart their own party ikoko haasi munhu zvachose une hanya nekodzero dzevanhu and uye haasi munhu ari qualified kumirire vanhu pakodzero dzevanhu nekuti naivowo vatorumwe vanhu asina gwara kana waro uri stretch
saka hamufunge kuti vangakwanisa kuita basa ravo vasina kwavakarerekera here
havakwanisi semunhu zvakare watinoziva kuti apa itori bako rekuhwanda vanga vane nyaya dzehuori dzekunamibia dzatisingazivi kuti dzakapera kana dzaapapi
saka muchashanda sei navo
tinoshanda navo under protest
varipo vanoti zvanzi pamwe vanofanira kupiwa nguva yokuratidza kuti vanogona kushanda here vasina kwavakarerekera munoti chinyi nevanhu vanodaro
isu hatizvitendi nokuti kwavakarerekera kunozivikanwa
vaJacob Ngaruvhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe vachitaura natanonoka hwande westudio 7
muchirongwa chewomen's round table na8pm nhasi tiri kutarisa kushandiswa kuri kuitwa vanasikana vadiki kuita zvepabonde nguva yavo isati yasvika
kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vakutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare
chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino-zvino yebiometric voter registration chinoparurwa zviri pamutemo muHarare nemutungamiri wenyika varobert mugabe
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuratidzira kwarinoti kusafara neumondi hwarinoti hunoitwa nemapurisa kunyange hazvo mapurisa ari kuti kuratidzira uku hakusi pamutemo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.